Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mave kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvepa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbichimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kutyidzana kwematunhu nemamasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudziti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudziti wedunhu remwenezi vamate nhuvunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekutsvaikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu. Nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri, mvura yakanonoka kunaya.
Mabharano wekanzuri yeGutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanya. Ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa panel village assessment iriitwa mambandawana. Makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa, asi zvino iriitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu zvemagutu. Nzara yakanyanyisa kuzvi.
Mabharano wekanzuri yeChiredzi Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaArchford Madhidha vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti isisi vose vemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuruzana nemakumi mashanu kumwe nezi nekwachiri.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma, asi zvino totoona kuti tinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nasi yatambira rubatsiro rwematani zvuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zvuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaevangelis Aristatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika chekubatsira varimi chepresidential input scheme.
Chakadhonetirwa 25,000 tons yewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvezvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho, tichitenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezvuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadhonetwa neRussian Federation. Vakadhoneta 16,000 tons MOP, vabva vadhoneta 7,000 tons NPK. Saka kune two ma consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu rwunosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichinonzi change chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouyi pasina zvavanowanawo munyika.
Zveshuwa nzara iriko, endi semaonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti va manipulate Zimbabwe. Madonations awa haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisaenderana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ra magistrate mumasvingo vaFarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda wegazetted land, chegazetted land act, zvaitawo kuti vaGwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvipinda mudare muchichisi ndobva ataura shuwa kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vaisidhiki. Paita mhururu pakare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare, tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedze hurumende.
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time, zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava ne-two-thirds majority parliament pamwe chimutemo chokuti kunyange zvakadai ngavadzingwa. Hatizivi but tiri kuti nyango kana kuti kana vakafunga kuzodaro constitution yeZimbabwe inoti haungazombodzingi vagari kwavari kugara usingavati an alternative piece of land yokuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tinee tichingoramba tichindokupidzana navo ava vaa nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwu?
nokuda kuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vavapanhira pokugara pavo pavanga vanapo asi dahwasi kuti kune vamwe 55 kuti vakasunga kuti kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapiwa havo jeti rokutongwa asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nhango ivavo 55 havachafani kutoprofechitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDeir al-Balah nekamba yeNuseirite muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagarava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west varaymond muchikambizi vanoti havachisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumhondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilt kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu idzodzo hatichagoni kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti resocial welfare department vajurai moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura egrain marketing board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro. Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Programme kana kuti WFP munyika va Christopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhora ekuAmerica mamirioni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamirira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamirioni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 3 million dollars urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo rinosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinotambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti wochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi, saka na ivo vanobva vaona kuti aiwa kakozi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore nenyaya yekuti zvatakawira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa rongotsigira Premier Soccer League kusvika pazvara nhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup. Kapi yedu yechibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazvoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeleague inofanira kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge ine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu inofanira kubva kueastern region uko toona kuti ndeipi timu yachapiwa kuti pinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kutinonotsa kutanga kwelegi yedu nesvondo rimwe chete nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregista maplayers iyoyo. Haingoti nyayo ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataura iyi?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi Ngezi Platinum Stars, ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga obva vativhurira kutanga kwesizeni.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafara ijere vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemera zveRussia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi Tanuruka wande we Studio 7 abatanyanzu munezvo upfumi vachidzidzisa pa DeVry University muchinafundo Elliot Masocha avanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia vachiti hapana nyika yatiyambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
Va Joe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari kutaura ivo kuti vari kuisa masanctions zvirango zvoupfumi kuRussia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana neUkraine. Saka zvirango zvoupfumi izvi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yekuUkraine. Kozoita mutungamiriri weopposition muRussia vana vauni vakashaikira mujere. America yanga itaura hiyo kuti kana pakawana chinova wana vana vauni ivavava Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakava taura nechekare kuti mutungamiriri weopposition haafaniri kufira mujere. Zvekare Russia haifaniri kuramba indirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisa ivo mamwe masanctions zvekare vatikare anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo vachange vachiroverwa zvirango zvoupfumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoupfumi. Kozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoupfumi pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vangava vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesa apa vacharoverwa zvirango zvoupfumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoupfumi.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanove nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Iwe studio zvemu magadi kusika kuno matima zviro jangu kuno vanhu vekuZimbabwe. Vano pasavana apo, pasipoti apo urwatanga. Uka apply passport, vanotuvana nefotokopi yako yechitupa. Votofana kufotokopera ipapo, kufotokopa fotokopi imwe $5. Umba vauya vadotanga. Chinyarei vanhu vano kuma passport, tinotodei, tikusodai.
Ameno kuti vachivenga vanozvitambira here zvokuti vamunanga guvano fano kutongwa kusvika madhonga miranyanga. Bhozi tiri kuona pasura apo inga vava kutoshupa vachivenga kuti nganimbouyawo first years inga dzapera. Saka ameno vachivenga kuti vanozvitambira here ndi futi handi seni anga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga akamboti 10 years opawo umwe 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kuda kupatonga hakuna anachivenga hakuna anakembo kuna ana mutsvangwa kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutongwa ko yeai ndachema
Mwari Samasimba tanamata tanamatira muri Zimbabwe. Chicha takatadza Mwari Samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe. Kutipa mabusinessmen asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kupudzira dzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipiko yatiri kuripira tiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo cheZANU PF. Ndatenda amen.
Vamunangagwa vari kuda kupinda third term saka vari kuda kubata vanhu kumaziso vazvitaura zvisina basa. Varukuru vari kutaurawo vazvavarawo ngavazive zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It
Chi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera, mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya namushakabvu akaitawo mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutokudzi, uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvans Zininga Studio 7 naBetera.
Magadi zenyu muri Zimbabwe, Africa Unite.
Makaka funga sei kambaka kukoma.
Africa Unite iso mwenyandiri kubataniza nikazese. As we are a continent as Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Ndikufara zvakanyanya because for the first time yangu kuonerwawo nevanhu vekunze vakaita semapromoters nemamwe majournalist ekunze nevashoma vacho vati vainzwa right now. And ndikufara because pandakaibudisa even mukatarisa paFacebook yangu munoona kuti mashares akawandisa even ku YouTube.
Chakambotaura tese mazuva aperayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pa Studio 7.
Tinoda kunyanya kugamuchira kereke vanhu ku Studio 7 nekundiridza kwamunoita rendaindiki yesterday. Because, like, you know, I'm always told by big people that Zulukun Rauchen is about Studio 7 every time. Right now, that opening level. Murgutipa Mukana Waka Kurisa, Mukuti Munom Zubabu Mizabuki, Vaimita Wanda, Pangopacho Nuguna Kutata Song, Yaka Zimbabwe, Yaya Munukaram Shirit, Song Nika, I see a Bernard Betera and a girlfriend Yaki, Song Fana Kutimunuese, Arfana Queens, or Arfana Kuchere, as you not on Abutimanguma DJs, Mumma Radios, running Wasanga, Shikoshi Sizuzo, Anabasana,
Mashro Kwamunga Pio at the Griven Unas.
Kuvatsigiri vangu vese varikunditeerera nevasati vavatsigiri. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga masapoti nekutsvaga pekuzvendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprofu ndijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Mchizwa kambo kanonzi Africa Unite. Manzwa hurukuru yaitwa na Bernard Betera Ariparunari Muharari na Ivans Zininga we Studio 7. Tinokupai chumwe chirongwa chema gitare nemusuwe chishano shondoruno uya. Musa kanganwa chirongwa che Live Talk na Asima Neru na 8 PM. Apo chiri kutarisa nyaya yenzara nekushaikwa kwa chikafu munyika panguva yonzara iri kunzi yato pfunya chisero mune mamwe matunhu. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu yemasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbichimbe. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanye njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 Nhlolanja 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
EleZimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nga abantu bekozwa endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube ledade elibhala incwadi isetshenziswa kwenzela ukuthi izaxotshwe zabantu ukuthi bazabuya ngabo.
Idale likamantshe Masingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwama-primary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempelaviki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lezokulima kwele Russia. Intelezindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikezwa uZulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka. Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza ukusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuye kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi uma esincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi phambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi inengi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Isikhangelane lendlala enkulu kakhulu kumnyaka yona lo 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucadangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasvingo lapho inkokheli yeMasvingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Iningi elikhuluma emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa okuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Iningi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle, okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olweZimbabwe Vulnerability Assessment ZIMVAC, abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso yeWorld Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo eleZimbabwe lilobelana isivumelwano lele Belarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Idale likaMantshi eMasvingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. UMantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abashutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Frank Shirairo utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likaMantshi eGwanda zisetheswa umlando ofanayo njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni phakathi yakhe bengelamvumo, kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwaisezakala ukuthi bazabuya ngayo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belotshwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMasvingo ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedence, kodwa kuyafanele kubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyatshiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe mbe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelweni, kuthithi ikhothi nje izabi icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukungaphungukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuyisikuwe ukuthi ukhulumeke lamaqhinga bathi lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoto. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokho libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayeni bayazi imithetho, bayenza imithetho njengoba ithithi ngithi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe ndawo akudingelenye indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba ukuthi aphongeuthawu kanti abantu abavele babe bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi ngafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhetho ndabuthi bamhlawuli ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto kuzakwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. KwezeMelika, ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans ukukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni se-South Carolina, oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazo umnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni engqoba kulolu khetho, ngicine ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa-ke ngokubona kwami, lapho usekelwa kuphela ngama-Republican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungasibi ukuthi bonke bayamsekela, ngoba xa ukhangela khona kuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthi bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republican okuthiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo, kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe nenhlupho zakhe laye, ikakhulu khonokho kobudala bakhe. Kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona nasozanqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ungani uzakwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo, ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi, ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impi le e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephonga uhlehlela emuva, bonke sebephonga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikene ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine, esekhulumela umngane wakhe lo uPutin ukuthi khona hhayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi yona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elasilolayo ele-Ukraine. So-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba, ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezoka.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe leMelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kweleMelika. Okwamanje wothi sizowudaba luveza imibono kahulumende weMelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abalodumo elizweni lelo, kanye nokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocky San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindeni sendizamshina kumele baye eMiami kwele Melika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elola amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Kudadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abawubutho. Ihofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye lemisebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa balayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebisi omkhulu kahulumende wele Melika, National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Miguel eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelele ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe laba mabandla aphikisayo nyakenye olwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba nesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano ise-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu baseVenezuela bazaba lakho ukuthola umbuso wentando kazulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza lozulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela Maria Corina Machado useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKhephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela ethi bona njengelizwe bamaluzulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kazulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7. Obaba lo badumala kinkomo babana lochuma ma bekhulume ngathi banqoni abayazi inhlupheko yaseZimbabwe ngokuthi njani. Ngathi bayakhumula baqoloshe phambi kwengane zabo lamakhosikazi abo ebesiqede lapho bazobhuda kustudio 7 bakhulumela umphakathi wezani ukuthi wababona basutha amabhondi akamnankaka bakhuluma ngathi baphakathi kwebrokethi kamnankaka babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7 njani basakazi abahle abasakazi abalwesihlonzi abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa i-GTR abantu bandila abakhipha udodi lo bazama ukusezela imali right akuphume lokho aso mali yokuvela akufuni ngivela sikumali abazamela inye iplan.
Studio 7 ndinjani ikhumo lobabheke chuma abantu ezimbabwe bangabotsotswa mnangagwa labelungu laba bangabotsotswa mnangagwa uma is not defaulted by mnangagwa. Mnangagwa angathi edilizela abantu izindlu abantu bababuye bazokungisibize labo labelungu yabaphumela basifike kuthi ezimbabwe afike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just putting them so that they can come then you get a lot of money from them then you start chasing us in the market. They must wake up these white people whom they are saying
nje umuntu angakho se right se face time kuma uyawazi kwenzela kwenzela ngasulu amanyamaza ngaphandle kutizela abantu izinto ibabhathele into ezingalamsebenza zabhathele emgodi usathane lo abafundi abantu angakwazi kunjani these white people they don't know how umgabe is ah
sanibonani 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 ninjani kwa studio 7 okhulumayo ngomanye athwala khona kumansini sengithi ninjani lo inke bantu basezelezele enyokeni binjani ngikulisa logogwama umansingi walaphana enyokeni ngithi right lonke lapho
studio 7 studio 7 linjani njani nasiyaphila likhuluma lomthiziya siyabezwa abantu laba abezanu laba bathi umnangagwa kaye ngeni 30 term hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bamesaba ngokwesaba ukudilivela imithi nasilani lakho vele ukuthi besihlale egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kancane bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho bebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi ningilawa amaningi la mithi ke ike liba li-audio yami leli siyafaka ama-audio ethu kodwa ngena sabali yangwaso khamba njani yabo
likhuluma lo Chabani Sithole yezwa lapha odaba lamaplazi abantu baxoshwa baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sicela uhulumende waseZimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzabe sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumezwe ngathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ekutha ngathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi Welshman Ncube Job Scala kanti laba kade bekhala ngokuthi Job Scala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Scala uthe uma ezivumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalanga
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
She was a Friday, my darling. Was a Friday.
Buhlelo Woza Friday livikisi lomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe leOstrecha Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuke ePlumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7
ngingenele kuzulu wonke mina ngokuhlala ngisuka ePlumtree ndana bathi kuseBambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kuMlambosi ndukuthunyiya naba nasebenza namagwaza namanye amaqembu nje
Ba tell me to do ya, ide. Ba no chichi,
ichaza ngumfana ongumfana wezulu ekhaya. Umfana ongumfana mayezulu ekhaya kimi kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana. Kuqala kufike izalukazi ziphethe izinyabethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama-USB CD bayangithinta kule number 083-525-3344. Ngiphinde futhi 083-525-3344.
Abalandeli ubachiyela waphamasa?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, bazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungabili Nkomo Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lulandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani zihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.